Mangwanani akanaka vatereri tinosangana zvekare mangwanani anhasi uri musi wechishanu chikunguru 31 2020. Makaterera kustudio 7 nepenyuro yenyaya dziri kuitika muZimbabwe dzamunopiwa nestudio 7 iri muWashington DC. Makwanisa kuva nesu muchirongwa chedu chanhasi. Ini ndini Tanonoka Wande ndiri muWashington DC ndichiti ezvinoi zviri muchirongwa chanhasi. Vanhu vafa nechirwere checovid-19 muZimbabwe vasvika pamakumi mashanu nevatatu 53. Mapurisa akapakata zvombo anopindazve nechisimba mumba neumwezve mutori wenhau. Iyi ndiyo mimwe yemisoro yenhau dzedu dzanhasi ichibva kuno kustudio 7 iri muWashington DC. Bazi rezveutano rinoti huwandu hwevanhu vafa nechirwere checovid-19 munyika hwakwira kusvika pamakumi mashanu nevatatu 53. Uwandu hwevanhu vabatwa nechirwere ichi hwasvika pazviuru zvitatu nemakumi mapfumbamwe nevaviri 3092. Zvichitevera kubatwa nechirwere ichi nezuro kwevanhu mazana maviri ane gumi nevatatu 213. Pavanhu ava mazana maviri nevashanu 205 vakabatwa nechirwere ichi muZimbabwe, uye vasere vakange vadzoka kubva kuSouth Africa. Vanhu vapora kubva kuchirwere ichi vasvika mazana mapfumbamwe nemakumi maviri nevana 924. Mapurisa akapakata zvombo nezuro akapinda zvechisimba mumba memutori wenhau Mududhuzi Madhudhu vachimutsvaga. Pavakamushaya vakasecha imba yake vakatora hadzvanzi yake vakaenda nayo, asi vakazomusunungura pave paye paye. Pataenda pamhepo Madhudhu ange achakavanda kubva kumapurisa. Sachigaro weMedia Institute of Zimbabwe vaGolden Maunganidze vashora zvakaitwa nemapurisa vakakurudzira hurumende kuti isatora vatori venhau sevavengi asi sevanhu vanoita basa rakakosha kwete muZimbabwe mega asi pasi rose.
Semisa Zimbabwe tinokahadzika nekamuitiro katangwa nemapurisa kekuti vanongoyerekana vapinda mudzimba dzevatori venhau ndivo vototiraya kusecha kana kuita zvavangaita. Tinokurudzira kuti matori venhau vasashungurudzwa nguva dzose.
Konyaya yomutori wenhau Mududhuzi Madhudhu yakamira sei?
Zvaitika muupenyu hwavo Madhudhu kuburwayo hatizvitambiri nemufaro. Nekuti zvinovhundutsa umwe neumwe angaita atinoti investigative journalism, kana kuti vatingatarisira kuti vanoinspirawo vamwe mukuita basa redu iri. Saka kana tichinzwa kuti hanzvadzi kana kuti vanhu vanogara nemutori wenhau vasvika pakushungurudzwa kana kuti vatorwa nemapurisa, hationi sechinhu chakatinakira.
Semisa Zimbabwe pane zvamuri kuita here nenyaya yaMadhudhu?
Misa Zimbabwe yazotumira magweta kuti atiraye kunoona kuti zvivi zviri kuitika, vatiraye kuona kuti vaMadhudhu vari sefi here. Ende kutaura kuno magweta emisa Zimbabwe ari mushina-shina, ari mushishi kutsvaka kuti vaMadhudhu vave sefi uye vanga vari papi, mhuri yavo yakadzivirirwa here.
Saka moita sei nenyaya iyi?
Saka isu semisa Zimbabwe tinokurudzira yatingati freedom of expression and freedom after expression. Hatidi kuti angava Madhudhu angava ani zvake, kana munhu achitora nhau hatitarisiri kuti angashungurudzwa.
abo vange vari sachigaro vemisa Zimbabwe va Golden Maunganidze vari parunare ne Studio 7. Vanofamba nemabhazi eZimbabwe United Passenger Company kana kuti ZUPCO vanoti vave kuchikira upenyu hwavo zvakanyanya zvichitevera kuziviswa kwakaitwa nekambani iyi nechitatu kuti vashandi vayo vanosvika gumi vakawanikwa vaine chirwere cheCOVID-19 mushure mekuvhenekwa nevebazi rezveutano. Baro rakaburitswa nevakafanobata chigaro chemukuru wekambani iyi vaEverest Madangwa rinoti vashandi vapfumbamwe vekuhofisi yeZUPCO yekuWillowvale muHarare vazhinji vavo vari vanoshanda mumahofisi emari vakawanikwa vaine chirwere ichi. Gwaro iri rinotiwo mushandi mumwe chete wekumahofisi makuru ekuBelvedere akawanikwavo aine chirwere ichi charura pasi rose. Asi vamadhangwa vakazivisa kuti kambani yavo iyo inove ndiyo chete ine mvumo yekutakura veruzhinji munguva ino yelockdown iri kutevera zvose zvinokurudzirwa nebazi rezveutano kuti zviitwe, uyevo mabhazi avo ose ari kufiritwa nemishonga unouraya utachiona hwecoronavirus. Asi mukuru wesangano rinomirira vanofamba nemabhazi nemichovha rePassenger Association of Zimbabwe vatafadzwa George Goliath vanoti havashamisike kuti pane vashandi veZUPCO vakawanikwa vaine chirwere ichi sezvo vanhu vari kumanikidzwa kutsikirirana mumabhazi aya, izvo zvinoisa vose vafambi pamwe nevashandi munjodzi. Ngatinzwei vachitaura murukuru yavaita naJonga Kandemiri weStudio 7.
Zvinhu zvatagara chingokurukura nezvazvo tichiudza hurumende nenyaya yeCovid iyoyi kuti ivo vashandi veZUPCO inova kambani imwe chete iri kutakura vanhu havana kuchengetedzwa nekuti havana zvikwanisiro zvekuti vachengetedzeke. Kana nguva dzapera dzekumanheru vanhu vanenge vakukwira vakaita standing nekuti ndoo mabhazi anenge akunzi ndeanenge ekupedzisera makatarisa kuchitungwiza makatarisa mabhuku. Kune nzvimbo dzakawanda dzokuti vanhu vanototiudza kwakakuti kuri kuitwa standing. Nezuro ndakazvionera ndega ndakanonoka kubvawo mutaundi tichiona makwiriro anenge achiita vanhu tikaona kuti izvi ichokwadi kuti vanhu vanoenda vari standing chizizi vanenge vachida kwirai yebhazi rozara. Inyaya yekuti isu mapasenja hatina kuchengetedzeka inyaya yekuti hurumende inoziziva social distance chaiyo chaiyo pamarinks hapana. Nzvimbo dzacho dzakavakwa dzemarinks dziri muguta reHarare dzimwe dzacho idiki zvakare vanhu havafani kumira kwenguva yakareba.
Ivo vari kufamba nemabhazi eZUPCO vari kutorwa here matemperature pamwe nekunzi vange vachisanitaiza maoko avo vachipinda mumabhazi?
Tiri panyaya iyoyi nyaya yekutorwa temperature hakuna kwatiri kuona kuri kunyatsotorwa temperature panyaya dzokufamba idzodzi dzokuti vanhu vange vachikwira mubhazi vatorwa temperature. Chinhu chiripo maybe kungosanitaizwa kuri kuitwa vanhu ndiko kwatiri kuona asi ndepano nepapo asi kana pane vanhu vakawanda vanosanitaizwa ndo zviri kuitika izvozvo.
Kwaivo mabhazi acho ari kukwirwa neveruzhinji ari kupfapfaidzwa here nemishonga uye kutsvairwa kuti anga akachena asati atakura vanhu?
Haasi kunge achipfapfaidzwa achitsvairwa achipukutwa anenge akatongozara tsvina kuratidza kuti zvinhu zvepovhu hazvina basa. Ndorimwe dzimwe nyaya dzatanga chikurukura idzodzi tichionesa ZUPCO patakainyorera tsamba takabatana ne Combined Harare Residents Association yePassenger Association chigunununa kuti zvakare mabhazi nemichovha zvishoma vanhu vari kuungana kwenguva yakareba hapana zviri kuitwa panyaya yekusanitaiza vanhu nenguva nekufafaidza mabhazi acho nekutora vanhu temperature kungosanitaiza vanhu vanombosanitaizwa kana vakawanda vari pamabhazi. Asi tine dambudziko kuti havagari vachizviita kana iri off peak hour.
Saka dambudziko iri ringapedzwa sei vaGoliath rekuti vanhu vange vachichengetedzeka mukufamba nemabhazi eZUPCO?
Tikagara taudza kuti monopoli haina kunaka ndozvinoita monopoli dai pakapane makundano vanhu vachitakurwa nenguva vanhu vachiita sarudzo panyaya dzekufamba iye zvino izvi kuti munhu aende distance diki semuenzi sokuenda Greenside kana Hillside aone transport unodokora malifti anenge achitodhura mota dzeverizhinji dzatoti maprivate dzidzi kuti usvike kunzvimbo idzodzo.
Avo vange vari mutungamiri wePassenger Association of Zimbabwe vatafadzwa George Goliath vari parunhare naJonga Kandemiri weStudio 7 vari muHarare. Tarisa siruma pepa nau anasi. Mu Financial Gazette, vyezvema bhizimisi vari kuramba vachikurudzira hurumende kuti ishandise mari yekuSouth Africa yemarandi muZimbabwe. Mu Financial Gazette mekare mune nyaya pamusoro pekubvuma kwehurumende kuti ibhadhare varimi vechichena vayakatorera mapurazi avo mari inoita mabhiriyoni matatu nechidimbu yemadhora. MuNewsday, sangano remagweta emudunhu reSADC reSADC Lawyers Association rinoshora zvikuru mutungamiri wenyika vaEmmerson Mnangagwa richiti kodzero dzevanhu dziri kudzika zvakanyanya richikurudzira hurumende kuti igadzirise zvinhu. Herald rinoti mutungamiri wenyika vazivisa kuti vaperenzi shiri vakafa nechirwere cheCOVID-19 uye vachachengetwa nhasi chishanu paHeroes Acre muHarare uko vanhu makumi mashanu vega vachabvumidzwa. Vashiri vakashaya nemusi wechitatu vave nemakore makumi matanhatu nemashanu vakapiwa remekedzo yeugamba hwenyika. Zimlife.com inoti mumiriri weBritain muZimbabwe amai Melanie Robinson vayambira hurumende yavamunangagwa neavo vanoda kuratidzira nhasi kuti vasati zvinokonzera bongo zvozvo vachiti havasi kufara nemashoko ehasha ari kutaurwa. Yave nguva yenyu vatereri yekuzvitaurira nega zvamunofunga.
Baba paida ndiri pano paLesotho aiwa tinozvitenda chaizvo zvamunotiitira sati nekachichemo Studio 7 nemangwanani pama WhatsApp apa inonetsa kubata inonetsa kuwana pamwe newana kamwe chete pa 2 weeks. Hamuna dzimwe nzira here dzamungatiitirawo kuti tiiwanike zviri nyore pama WhatsApp apa vatibatsira chaizvo because hatikwanise kana kufeira tisina kunzwa Studio 7 maxi.
Makadiwa shamarari pa Studio 7 vanosanganisira mukoma Tanuno Kavande namukoma Blessing Zulu namukoma Jonga Kandemiri. Tinokutendai nebasa guru ramunobata pachirongwa chamunotipa cheStudio 7. Kuti dai ndandiri nini mutungamiri ndaitokuisai paHeroes Acre kana basa ramunobata because munobata basa guru. Zvakaoma zviri kuitwa neZANU PF zvatiri kunzwa muno muZimbabwe redu. Zanutse yakatotoshaya kuti tinochemerani taneta zvakangoomaoso. Ndandiri kundisawo hangu kunewada kuratidzira musi wa31 kuti musapinde mumastreet please ndapota zvangu ndizviri kutaurwa neZANU PF. Kuti takatotenga mibhedha yakamirira vanhu ivavo yezvinge uchiratidzira musi wa31 izvi nemochari dzavanoti dzavakagadzira dzinotonhorera dzakamirira kuzopinda vanhu ivavo kana vabva pamubhedha ipapo. Saa zvinototinetsa isusu vanuezimbabwe kuti tinoraramira kupi chaizvo yaani vatinokwanisa kunge tichichemera kana tichinzwa izvi tichitaurwa napurezidendi wenyika handizivi kuti ndingatsanangure ndiri kudii ndatenda hangu
magadi wa Terevose Studio 7 sarangu letwa James Masunda tinozvitenda chose kuti vanhu vange vachiratidzira musi wa31 da pamwe nyika ingamboratidza kuchinja kana kuwanisa nduko chitaneta Zimbabwe varikutadza kutungamira Zimbabwe vakaichemera Zimbabwe kupesera kubvisa Mugabe machigaro nechisimba vachizvizvizvirwa kutitambudza futi saka tisi kuti penyu hwedu chachakwakarerekera ndepfupi vanhu vakada kustrika vanouraya zvese vakadai vanouraya ngatizame kumiramira musi wa 31 pamwe zvinogona kutibatsira chero nesuwo tichangozama kuti timbokwanisa kuti tiuye kunzvimbo yaya tibatsira nevamwe kumiramira kwacho tione kuti pamwe kudaa zvingaonesana inini zita rangu ndoitwa James ndiri musouth africa
makadini makadini pastudio 7 tinokukwazisai nemufaro tinonzi munyika medu mune rusununguko hamuna nokuti mukatarisa constitution yenyika yedu inochinjwa sekunge pari kuchinjwa sotsi rinonzi rapfekwa nhasi mangwana harichaita hatina chatinokwanisa kunongedza kuti ichi vashandi mukati memabasa vari kushandira pasina munhu anoshanda chai anotadza kunwa tii nechingwa lofu rechingwa akatenga lofu rechingwa anenge atopedza mari yose muhoro wake wose zvokuti akwanise kuzoenda kubasa ndoenda netsoka saka hatizivi kuti pane rugare here kana takanaka kumazuva edu zvave kutoda kubatsirana kufunga kuti tigone kukunda hondo yatakatarisana nayo tiri muhondo kudarika hondo yatairwisa vanasimiki yaitori diki pahondo yatiri nhasi hakuna unotaura hakuna unochema tinongonzi nyararai yatova hondo yezvimumumu nemafira kureva paHarare ngatibatsiranei varume tisununguke
idzo dzange dziri pfungwa dzevamwe vateereri dzisinei nestudio 7 isu hatina kwatakarerekera tumirai mazwi enyu pawhatsapp number dzinoti 001202465 0318 muchitiudza zvamunofunga pane zviri kuitika muchikamu chino tinotarisa zviri kuitika muamerica vajohn lewis avo vaimirira dunhu regeorgia muparamende yeamerica vakachengetwa nezuro valewis vakashaya zvondorapera mushure mekurwara nechirwere chegomarara vange vave nemakore makumi masere vaimbova vatungamiri veamerica vatatu President George Bush, President Bill Clinton naPresident Barack Obama vakaungana nevanhu vazhinji vakange vachichengeta vaJohn Lewis kuGeorgia. Vaimbova mutungamiri weAmerica vaJimmy Carter vakatumira mashoko enyaradzo vachitsanangura kuti vakange vachida kuuya asi vatadziswa neutano hwavo. Vanoongorora zvematongero enyika Dr. Frank Guni vanoti zvakaitwa pakuchengetwa kwaJohn Lewis hazvisati zvamboitika muAmerica.
Mudare kana kuti mumiriri wevanhu muparamende muAmerica vaJohn Lewis vapiwa rukudzo rwakakurisisa rwegamba guru renyika runoendutanga pakuti mureza wenyika yeAmerica kubva musi wakafa vaJohn Lewis wakadzikiswa nechidimbu kana kuti uri pahalf mast kureva kuti munhu anoremekedzwa nenyika yese yeAmerica. Pakuchemwa kwavo vaJohn Lewis vavingwa nevaimbwa vatungamiriri veAmerica kana kuti vatingati maformer president vatatu vasvika vanosanganisira vaBill Clinton pouya zvekare vaGeorge Bush kuita former president Barack Obama vaJim Carter vatumirawo mashoko avo sezvo ivo vanga vasingakwanisi kunge vachisvikako nekusanza zvakanaka asi vatumira mashoko saka tingati vaJohn Lewis vachemwa nemaformer president mana zvinhu zvakakosha zvisati zvamboitika muno muAmerica.
Sei vaiswa pavo vega munhoroondo yekurwira kodzero nerusununguko rwevanhu
vaiswa munhoroondo vakamiswa pavo vega nekuti munguva yekurwira kodzero dzevanhu vechitema vaJohn Lewis vanga vari mumwe wevatungamiriri vairemekedzwa zvikuru vainzi the big six vaisanganisira vaMartin Luther King. vaJohn Lewis vane nhoroondo yakakura chaizvo yekurwira kodzero dzevanhu muno muAmerica ndo saka vapiwa muremekedzo wakakura wakadai. Tinorangarira kuti vaJohn Lewis vakanga vari iwo umwe wevakatanga sangano revadzidzi vairwira kodzero dzevanhu vachiti hatisi kuda zvemhirizhonga kana tikarohwa hatidzoreri. Yainzi Nonviolent Coordinating Committee kana kuti Student Nonviolent Coordinating Committee, yainzi CNCC. Vakatungamira bato iroro kubva 1963 kusvika 1966 varivo sachigaro. Vakataurawo zvakare pamatch on Washington pakazotaurwa nhoroondo yava Martin Luther King inozikama nepasi rose pavakataura speech yavo kana kuti nhauro yavo yekuti I have a dream. VaJohn Lewis vanga varipowo ipapo vakataura nezvevashandi nezvekodzero dzevanhu zvinova zvichiri kurizimidza zviri pari nhasi.
Pane mashoko amabata here ataurwa nevaimbo vevatungamiri veAmerica?
Tikatarisa mukuchema kwavo pataurwa mashoko akawanda. Asi mashoko anyanya kubata vanhu nhasi mashoko ataurwa nafomer president Barack Obama, nekuti vataura kuti ivo kuti vazoitawo president muno muAmerica zvakabva mukurwa nekumiramira kwakaita vanhu vakaita sana Dr. Martin Luther King naJohn Lewis. Vati ivo neJohn Lewis vanga vasina kuita basa ravakaita ivo havaizokwanisa kunge vari president. Asiwo vatsinira zvakare vachiti rwendo rwakafambwa naJohn Lewis harusati rwapera pachine basa guru rekuti vanhu vatema nevamwe vanhu vemarudzi vave nekodzero dzakaenzana muno muAmerica. VaBarack Obama vatora nhoroondo yeAmerica kubvira payakatanga pakanyorwa bumbiro remutemo wokuti pane mashoko anoti munhu wese kana kuti all men are created equal before God. Vachitaura kuti hatisati tasvika ikoko, vakati kunyange zvikatora mamwe mazana maviri emakore tinofanira kuramba tichirwisa kusvika munhu wese ari muno muAmerica aiswa panzvimbo yekuti vanhu wese vakaenzana. VaBarack Obama vautorawo vachishora chaizvo nekunyunyuta zviri kuitwa nehurumende yaDonald Trump zvokudzvanyirira vanhu vatema panyaya yekuvhota. VaBarack Obama vatora mukana wekuti zvakarwirwa navaJohn Lewis naMartin Luther King hazvisati zvapera, nekuti muno muAmerica kune vamwe vanhu vane kodzero dzisiri kutambirwa. Kunyange vaGeorge Bush vanova vechiRepublican vaendawo kunobata maoko avo vakataura kuti kunyange zvazvo ivo vari muRepublican vaJohn Lewis vanga vari muDemocrat vaipokana apo neapo, asi vanokoshesa kuti zvakaitwa navaJohn Lewis nezvavakarwira ndo zvinoita kuti America igadzikane. Vakatiwo basa ngariende mberi rekuti munyika mugova nekutonga kwejekerere kunoenzanisa vanhu vese. Uye vati vauyawo kuzotura mashoko avo erukudzo nekunyaradza mhuri yekwavaJohn Lewis. Tingati mukupeta tinoona sokuti rufu rwavaJohn Lewis rwukupera kwevanhu vaizikana kuti ndo vakarwira kodzero dzevanhu vatema, uye zvavakarwira zvizhinji hazvisati zvazadzikiswa.
Dr. Frank Guni vari paRunare muWashington DC neStudio 7. Mashoko anotevera anoratidza pamire hurumende yeAmerica.
Vakatanga kuwana United States vakadaro gurukota vaPompeo vakashandura nzira yenhoroondo pavakawamba nyika ichivakwa pamuono wekuti hurumende inovepo kwete kuti izvidze kana kubvisa kodzero dzemunhu zvichikonzerwa nevanenge vari mumasimba ekutonga asi kuvachengetedza. Gurukota rezvekudyidzana nedzimwe nyika muAmerica vaMike Pompeo mazuva apera vakakumikidza chikwata chevadzidzi pamwe nevanorwira kodzero kuti vavape yambiro pamusoro pekodzero dzevanhu dzichidzika midzi kubva mumitemo inobva pakaumbwa America nemitemo ya 1948 yepasi rose. Pakadzikwa mutemo unobata kodzero dzevanhu kana kuti 1948 Universal Declaration on Human Rights. Chiitiko ichi icho chinozivikanwa zvakare sekomisheni yekodzero dzisingachinjwe kana kutorerwa munhu kana kuti Commission on Unalienable Rights chakabudisa gwaro racho mazuva apera. Pakuparurwa kwegwaro rekomisheni iyi, gurukota vaPompeo vakabvuma kuti United States yakaumbwa nedzimwe kodzero dzisingatorerwe munhu dzekuti dai dzisipo kuedza kose kwa tinaita kudzivirira pamwe nekusimudzira kodzero dzevanhu kungadai kusina pakwakabatira nekudaro kwaikundikana.
America's founders didn't invent the unalienable rights but stated very clearly in the Declaration of Independence that they are held as self-evident that human beings were
vakatanga nyika ino havana kugadzira kodzero dzinotorerwa munhu asi vakatsanangura zvakajeka muchitsungo chekuwana kuzvitonga kana kuti Declaration of Independence kuti vanoonekwa semucherechedzo wekuti vanhu vakasikwa vakaenzana uye vakapirwa nemusiki wavo dzimwe kodzero dzavasingagone kutorerwa dzimwe dzacho dziri dzeupenyu rusununguko uye kutsvaga rufaro.
Gwaro rekomisheni yekodzero dzisingatorerwe munhu iri rinokoshesa kuti zviri pamusoro pekodzero idzi ikodzero dzekuve nezvivakwa nekusununguka kutevera chitendero. Vakadaro vaPompeo.
No one can enjoy the pursuit of happiness if you cannot own the fruits of your own labor.
Haukwanise kuwana mufaro kana usingakwanise kuwana chedigita rako uye hapana vanhu vari munharaunda vangakwanisa kuwana chiremera vasina rusununguko rwetendero.
Zviri pachena kuti kodzero dzisingatori munhu dziri pakati pekuti tiri vanani sezvizvarwa zveAmerica. Nekudaro idzowo dzinofanirwa kutsigira hwaro hwedu hwekudyidzana nedzimwe nyika. Vakadaro vaPompeo.
We truly believe that rights are inalienable, inviolate, enduring, indeed universal.
Kana tichibvuma zvechokwadi kuti kodzera dzitorerwe munhu hadzityorwe uyewo ndedzemunhu wese pasi rose sezvakaitwa nevakatanga nyika ino. Saka kudzidzivirira ndiwo unofanirwa kuve musimboti wemabasa edu ose mukuedza kudyidzana nedzimwe nyika.
Nekudaro kuzvipira kweAmerica mukuremekedza kodzero dzisingatorerwi munhu kumusha kwaratidza kuve musimboti wetarisiro yevanhurume nevanhukadzi vari kune dzimwe nyika vari kutsvakawo rusununguko rwavo. Mucherechedzo umwe chete wakadaro ndewegandanga rekusoviet Natan Sharansky. Paakanzwa nezvemashoko emutungamiri wenyika vaRonald Reagan pamusoro pehurumende ine utsinye kana kuti evil empire ari muusungwa, akati aive mashoko ane chiedza murima rechizarira chaaive ari muusungwa. Ndinovimba kuti vakadaro vaPompeo, nyeredzi yeAmerica ichajekesa matenga ose kana chete takachengeta nzwisiso yekodzero dzisingatorerwi munhu pakati pechi chedu chekuwanisa rusununguko kuvanhu vedu nevanhu vese.
Ayo ange ari mashoko anoratidza pamire hurumende yeAmerica. Kambonetsa zvikuru furuwa kanobva kuvaimbi veRising Power. Sezvo nguva yedu yapera tombotarisa zvange zviri munhau dzanhasi. Vanhu vafane chirwere cheCovid-19 muZimbabwe vasvika pamakumi mashanu nevatatu 53. Mapurisa akapakata zvombo anopindazve zvichisimba mumba nemumwe mutori wenhau. Tasvika kumagumo echirongwa chedu chanhasi. Ivai nesu zvekare manheru anhasi apo tichikupai zvedzimwe nhau. Ini ndini Tanonoka Kawande ndiri muWashington DC nichiti mosfera zvakanaka.